Vamugabe nezuro vakapa sangano rembatanidzo wenyika dziri muAfrica yose reAfrican Union kana kuti AU mari inoita miriyoni remadhora ichashandiswa nesangano iri mukuita basa raro zvichitevera kutengeswa kwakaitwa mombe munyika kuti mari iyi iunganidzwe asi veruzhinji vakaita savacharles gwata vanogara mumusha wemelbourne muno muharare vanoti zvanga zvisingakodzere kuti vamugabe vape AU mari yakawanda kudai veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo munyika vagwata vati dai mari iyi yakaiswa mumabhanga umo muri kushayikwa mari zuva nezuva zvaizobatsira kuti vanhu vasarare mumitsetse yekumabhanga vachitsvaga mari
kuratidza kusafanana iwo timba makwa mune upfu wakudonita futi isusu tikusafa dai mari yanga yapinda musekurizhini kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musekurizhini vanhu tiota tiona mari mabhingi inezi tioita makiu tamuka kuma 3 kunobata nhamba $50 zvozvo dai mari yanga yapinda musekurizhini
zvataurwa navagwata zvatsimirwa navatonga emungwena vanogara mumusha wemaobra avo vati vamugabe vanoziva kuti zimbabwe haisi kuzoita sarudzo dziri pachena gore rinouya nokudaro vavekuda kugara vakatsindira mwena wemashingishingi
mugabe vava vakanganisa vaungabvisi 1 miriyoni zvinhu zvakaoma munyika kudai yaitofanira kutoshandiswa something zvekudhevheropa nyika yake kwete kuendesa 1 miriyoni kuAU vari kuda protection against my elections a 2018
asi amabhiula masunda avo vanogara musha wedziva rasekwa muno muharare vaudza studio 7 kuti danho rakatorwa navamugabe idanho rakanaka chose amai masunda vati zimbabwe inofanira kugara ichidyidzana zvakanaka nenyika dziri musangano renyika dziri kuchamhembe kweafrica resadak pamwe chete neAU kuitira kuti igozobatsirwawo painenge yave kuda rubatsiro sezvo vamugabe vasingakwanisi kudyidzana nenyika dziri kumavirira nepamusana pezvirango zvavakatemerwa
ndinoona zvaitwa napurezidendi vedu vamugabe chiri chinhu chakakosha chaizvo uye chakanaka because havakwanisi kudyidzana nedzimwe nyika dzekuwestu sezvo vakapiwa masanctions kunana England nanaamerica uko
zvataurwa namai masunda zvatsinirwa navakambioni ngorima vanogara mumusha weavonlee muno muharare vangorima vati vamugabe munhuwo anofanira kugara aine zita rakanaka kumadzisahwira avo emuafrica
vamugabe vakagonesa zvisingaiti because dzimwe nyika dzinotibetserawo kana tava munguva yekutambudzika saka isusu tinofanirwa kubetserawo africa ndeyedu ine saka ndatenda zvangu nezvakaitwa navamugabe vamugabe vakagonesa chaizvo ipapo
asi vafrancis vanda vanogara muhague park muno muharare vapokana nezvataurwa namai masunda navangorima vachiti zimbabwe nyika isingakoshese masangano ekunze anoibatsira vachiti zvakaitwa navamugabe izvi zvakafanana naamai vanogovera muvakidzani upfu hwese mhuri yavo yosara ichiziya nenzara
that is utter nonsense completely nhau iripo ndekuti isusu pachezvedu we've got a lot of people outside in the rural areas who are actually hungry now right as we speak but iye zvinezvi otozoona head of state achidropa african union mari whereas isusu pachezvedu madonors vari kuvadzinga vari kuti havasi kuda kuti madonors ave achiparticipata munomu they think kuti they are politically minded whatever the like got some interest in politics but ozoona munhu achipa African Union a body that is rich already opapa million that is inini pachezvangu handisi kuona kuti zvinotobatsira nyika yedu in other way
vamugabe avo vaimbovesa chigaro weafrican union vakaudza musangano weau uri kupindwa muguta guru reethiopia readis ababa nezuro kuti vakawana rubatsiro rwemombe idzi kubva kunhengo dzebato ravo rezanu pf pamwe neveruzhinji idzo dzakazotengeswa kuti mari iyi izovepo kunyange hazvo pasina kutaurwa kuti mombe chaidzo dzakatengeswa kuti mari iyi iwanikwe ingani gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba rashemubengegwi vakaudza bepanhau reherald kuti mombe dzakatengeswa idzi zviuru nezviuru nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mombe zhinji dzakabviswa idzi imombe dzakatorwa varimi vachena panguva yakabvutwa mapurazi avo varimi avo vakabuda mumapurazi avo vasina chavakabata ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.